Mupatore edu parezinyo tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvemusangano tiripo paground kukampena kuita tinofanira kunge tichiita kuti tigone kukunda musarudzoro wekuuya uyezvo vakasanobata chigaro chemutungamiriri webato ndiye baba Obed Gutu nekuti Muzvare Thokozani kupe president vedu vakabuda vakaenda kune mumwe musangano nemadzimai epasi rese kuTanzania saka vakasanobata ndiye baba Obed Gutu.
Tinonzwa kuti hamuna kunyatsofara nezvakataurwa nevamwe venyu vanotungamirwa navachamisa. Chii chavakataura chisina kukufadzai?
Chisina kutifadza ndechekuti vachamisa nedura ravo vakatiendesa kumatare High Court. Asi chakazobuda ikoko ndechekuti tinofanira isusu tine mvumo yekunge tichishandisa zita nemasymbols emdct. Musure mezo iwo vakubuda vakutaura kuti isusu tinoshanda nezano judge akapa mutongo iwo munhu wezano kwakuita sekuti judge is an activist judge munhu akabata zvepolitics haasi pamutemo but isusu tinoda kuti zvinyatsokuonekwa nemunhu wese kuti ava vanhu vagara vasingade kutevedzera zvemutemo vagara vasingade kuti kana mutemo usingafanirane navo hausi mutemo ivo vanoda kuti vazviite mutemo on themselves ndo zviri kuitika panapa kuti nekuti mutongo wakabuda haufambirane navo kwakunzi judge nesu tiri vanhu vezano.
Pane zvimwe zvamakataurirwa najudge kuti muite here?
Judge ndobva ataura kuti aiwa makakatano amuinawo chaiwo chaiwo ndokuti mutungamiri ari pachokwadi wechokwadi ndeupi pakati penyu. Saka judge zvaakangotaura ndezvekuti endai kumatare monoitwa nyaya iyi kuti iferefetwe kuonekwe kuti ndiani mutungamiri ari pamutemo. Kana mutungamiri abuda nematare ndiye achazogona kuti ati iri saiti harigone kushandisa zita rekuti MDC kana kuti kwete.